Mangwana na kanaka vatereri nguva dzava 6. Tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechipiri kurume 20, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutemo unenge wangochingo benefita vaya vane mari chete vanga vari mupolitics ndivo vaipinda. Vaya vaingopinda votora mashares iwaya anonzi rakati akati apuwe vazvigaro zvemuZimbabwe ruzhinji chairo chairo. Kana tichida kutaura chokwadi rwarwusina mari kana ruzivo rwokuziva kuti mashare yacho totenga papi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vovandudza mutemo wekuendesa upfumi kuvatema.
Aiwa vavindisa kuti vatambe parisa voona kuti tingawirirana sei, asi tinobatika chaipo chaipo vando chatinaizvowani.
Vana chiremba voenderera mberi nekuramwa mabasa mushure mekutadza kuwirirana negurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa.
Kutaura chokwadi chaiko vamunangagwa president vari kutaura mashoko akanaka chaizvo nguva zhinji pavanotaura pavanhu pavanotaurawo nevanhu vedzimwe nyika dzakasiyana siyana. Zvinhu zvakanaka, asi zvinofanira kunge zvichionekwa pasi, zviya zvinonzi paground, zvinofanira kunge zvichionekwa zvichiimplement.
Vaongorori vesarudzo veEuropean Union vakapinda munyika nezuro votarisirwa kutanga kuita musangano nhasi nevakuru vehurumende nevamwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wa14 kurume vakawandudza mutemo wekuendesa upfumi kuvatema uyo unoshorwa zvakanyanya nevamwe uchinzi unopa kuti vekunze vasauye kuzotanga mabhizimisi munyika. VaMnangagwa vakazoisa runyoro rwavo pachibvumirano kana kuti mutemo wainge waitwa nehurumende ichiri kutungamirwa navaRobert Mugabe chekuti hurumende ingokwanisa kutora zvikamu zvakawanda kana kuti mashares muzvicherwa zvakaita semangoda neplatinum chete, asi zvimwe zvose vekunze vanenge vachida kuuchika mari kana kutanga mabhizimisi munyika votorawo zvikamu zvakati wandei. Mutemo waimboti vekunze vanokwanisa kuva nezvikamu zvisingadarike makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica Dr. Elliot Masocha.
Ndiona sokuti zvinhu zvakanaka chaizvo kuti vange vachigadzirisa mutemo iwoyo wanga wakonzera kuchema nemitauro yakawanda nokutiza kwevane mari vachiona kuti taakubatirirwa. Saka kana vachinge vadero vanenge vahwisisa vane mari vari kune dzimwe nyika kuchema kwavo, vahwisisavo vari muZimbabwe macho vanoziva nezveupfumi hwenyika vaichema chemawo kuti kana mukadai matikanganisa isu vanhu vanouya vachiita mabhizinesi edu unoku. Saka kuti vange vana mashares kumadiamonds neplatinum avasiyaya zvinova zvicherwa zvinokosha kuvanhu vedu nokuupfumi hwedu, ndinoraso kuti zvinhu zvakanaka upfumi hwoku kukoshesesa ihwoko kunge huchiwanikwavo zvakanyanya nezvizvarwa zveZimbabwe. Zvimwe hazvo zvimwe izvi zvinowanikwawo kana kune dzimwe nyika zvakadii, haizvizvo vanenge vasiya zvakadii. Saka ndinoraso kuti danho rakanaka chaizvo vanzwa kuchema kwevanhu vomuZimbabwe nevepasi rose kuti vasunungure ipapo nyika ivhurike kuvanouya vaya vaya nemari dzavo vachizodii vachizodzirimawo muZimbabwe, vasiyawo zvimwe zvirimwa zvavo votorawo zvishoma voendawo. Saka ndiona sekuti upfumi hwedu hucha tikorei nokuvandudzwa kwaitwa mutemo uyu.
Asika vamwe vanoti kana hurumende ichidzika mitemo yobvisa zvikuru yakanangana nekuendesa upfumi kuvatema, zvinogonawo kudzosera ivo vatema vacho kumashure nekuti vanga vaine makore akawanda vachizvinyirirwa zvikuru nevachena.
Zvinogona kuonekwa nenzira iyoyo yokuti zvinogona kudzosera vatema shure, asi ndiona sokuti
Papa kaiswa mtemo wacho tikatarisa kuti mtemo wacho wabvisoyo pongo wakaiswa pane zvakaitika here navatema vacho ivavo chinoti nepesi vatema vacho kuti mari yacho tinetisina yekuti pinde mumabusiness iwo yaanoita izvozvo saka kungangova hako kuchema asi tikabvumidzai kunze kuti vauya ava vanovuyawo vanoruzivo rwavanozotidzidzisa tozosvika padano rokuti isu tadzidza zvakwana ngatidzosera mutemo uya paya pokuti zvikamu zvakawanda zviinde kuvatema asi ike zvine zviruzivo rwedu huchiri kushoma plus homwe dzedu dzokupinda mumabhizinesi anduzirworwo atinoda kubvumira vokunze kuti vauye zvichiri zvishoma ichasvika nguva yacho yekuti kwanisewo kudi kuti titi tasvika pakati nokuti mutemo unenge wangu wochingobhenefita vaya vane mari chete vanga vari mupolitics ndo vaipinda vaingopinda votora mashares iwaya anonzi rakati akati apuwe zvigaro zvemuzimbabwe ruzhinji chairo chairwo kana tichida kutaura chokwadi rwava rusina mari kana ruzivo rwokuziva kuti mashare acho totenga papi totenga nei saka ndinoona sekuti kungangove kuchema asi mberi kune indoko zvinhu zvichatinakira izvi
asi kaDr. Masocha tiri kuona kuti hurumende yesouth africa iri kuda kuita izvo zviri kudududzwa nezimbabwe izvi iri kuti yakuda kutorawo minda ichipa vatema pasina muripo
uko kungangova kutaura hako kunogona kutora makore akati wandei asi hurumende yacho yekusouth africa ikaita izvozvo zvainoda kuita izvozvo isina kunge yakagadzirisa zvizvirwazwa zvomusouth africa zvacho kuti tizokwanisa kuziva kushandisa vhu iroro pachaitika zvedambudziko iro rakaitika kuzimbabwezve kuti tinopa ufumi kuvanhu vasingagoni kukushandisa tofa nezhara isu takadi takagara mumvura tofa nenyota takagara mumvura tisingagoni kuzvishandisa saka kuti titevedzere zvinoita south africa inenge iri kuda kufamba negwara riya ratakambofamba naro tikachema zvenaro hameno kuti vari serious here vane chokwadi here kuita zveke zvino kana kuti kumwe kunongova kutaura kwenyaya dzamatongerwo anyika kuti vanhu vawane vanovavhotera zvichatora nguva yakadii kuti vazviitewo kusouth africa zvichizosvika papi zvichizobudirira here kana vatema vacho vapuwa upfumi ikoko nevhu iroro kusouth africa ikoko saka isu takambozviita zviri kuita south africa aona pamwe zvakatiremera taakuzamawo rimwe gwara zvinokudziridzwa kuti kana zvimwe zvaramba ngatiitewo imwedi ngatiitewo rimwe gwara ndorandiona kuti hurumende yavapo iyi yavandudza chiichichi mitemo iyi yaakuzama zvimwe kumbogadzirisa zviya zvakaa zvakona kushanda saka ngatimboipa nguva
nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDevry University Dr. Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica. Mutungamiri wesangano rinomirira vana chiremba munyika reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mkolisi Ngwenya vanoti vari kuzoenderera mberi nekuramwa mabasa mushure mekuita musangano negurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vakatadza kuwirirana nezuro. Vana chiremba vanoti vanoda kuwedzerwa mari dzavanotambira vachitiwo hurumende inofanira kutenga mishonga muzvipatara. Asi Dr. Parirenyatwa vakaudza vana chiremba ava kuti pari zvino hurumende haikwanisi kuzadzikisa zvido zvavo sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kwakatanga musi wa1 kurume. Mukuzeya nyaya iyi tanunuka wande westudio 7 abata Dr. Ngwenya.
Zvandingataura ndezvekuti musangano wataita naDr. Parirenyatwa wanga usiri wekuti tinyatsotaura kurukura chaizvo. Tachiaudzawo zvichemo zvedu sezvevebhodhi vasina kumbonyatsonzwisisa sezvo tisina kuwirirana tachiega itione mukuru wavo tivaudzawo kuti izvi ndezviri kuitika.
Mavabudza chinyi ivo vakapindura vachiti chii?
Aiwa takaudzawo zvichemo zvedu vakati vaakuzvinzwisisa zvichemo zvedu uyezve vataona zvekuita saka tinoimba kuti semukuru weministri vachagadzirisa nyaya iyi nekukasi.
Saka pari zvino zvinhu zvakamira sei maererano nekuregera basa kwana chiremba?
Pari zvino tinoramba tichiti tiri kuregera basa tichiendera mberi kusvika hurumende yazotinzwisisa yatipa zvapfukuda.
Dr. Parirenyatwa hapana chavambokuvimbisai?
Aiwa vavimbisa kuti vatambe parisa voona kuti tingawirirana sei asi tinobatika chaipo chaito hando chatina kuzowana. Taane nguva tichingovimbiswa kunzi tichagadziriswa pasina chekubata kuda kuti izvi timbotsanga tambobata ikoko kuri kuindisika tadzikira mama.
Hazvisati zvazikanwa kuti vangadzoka kwamuri rini.
Vasati havana mbotiudza asi vati vatakasikira zvavo sezvo nyaya iyi yakuramba ichiitwa mberi uyezve varwere vakutambudzika.
Imi makazvipira kurapa musikaenda kumabasa kwenguva yakadini?
Isusu chero hurumende payada kuti tisvike ezvenyeku vasina kuti nzwisisa hatisipotera yedu.
Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Collins Ngwenya vachitaura vari parunare muBulawayo. Vaongorori vesarudzo veEuropean Union vakasvika munyika nezuro manheru vari kutarisirwa nhasi kutanga kuita misangano nevatungamiri vehurumende, mapato anopikisa uye masangano akazvimirira. Chikwata chevanhu vapfumbamwe ichi chiri kutungamirwa nava Costello Patrick, avo vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muEU kana kuti Global European External Action Service Division kubazi rezveutongo hwejekerere uye nyaya dzesarudzo. Chikwata ichi chiri kuda kukura nzira kuitira kuti chikwata chikuru chichazouyawo kuzoongorora sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna chikunguru muZimbabwe. Vaongorori vesarudzo kubva kuEU vakapedzisira kupinda munyika muna 2002 apo vakadzingwa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, zvakazopa kuti vakuru vehurumende dzavo vatemere zvirango vamwe vatungamiri vehurumende. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvemitemo Dr. Alex Magaisa, avo vati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kuzadzikisa mashoko avo ekuti vari kuda kuti sarudzo dzakachena dziitwe munyika, vachiti ndozvinofanira kuongororwa kuti zviri kuitwa neEU.
Kutaura chokwadi chaiko vaMnangagwa president vari kutaura mashoko akanaka chaizvo nguva zhinji pavanotaura pavanhu, pavanotaurawo nevanhu vedzimwe nyika dzakasiyana siyana. Zvinhu zvakanaka, asi zvinofanira kunge zvichionekwa pasi, zviya zvinonzi paground, zvinofanira kunge zvichionekwa zvichiimplement. Hazvina kunaka kuti vanhu vanga vachitaura kuti aiwa zvinhu zviri kufamba zvakanaka, asi uchionawo kuti pazvinenge zvakunzi zviri kuonekwa here paground hazvina kuti hai hazvisi kuenderana. Ndofunga kuti izvo nedai vagadzirisa ipapo kuti mashoko akanaka ari kuita mutakunanzvaya ngaanga achionekwawoka pavanhu, vanhu vachiona kuti aiwa zviri kuenderana nezviri nezvavari kutaura hazvisi kuenderana. Ndo chinhu chinonyanya kushungurudza tagara tichitaura nyaya dzekuti onai zvinoitwa nevanhu vezbc zvinotoita kunge sezvinonzi mabato anopikisa hapo hapana zvavari kuita. Totozviona kusocial media pana Facebook nevamwewo ndo vanoburitsa kuti a vachamisa vazodai, vanhingi vazodai, zvichidai zvichidai, asi zbc inobhadharwa nevanhu, mitero ndo inoita kuti ishande, asi tiri kungoona kuti iri kungorerekera kubato rimwe chete zvaingoitika nguva yavaMugabe. Zvino vanhu vanopedzisira vobvunza kuti ah, zvino chachinja chii? Vanhu vari kungoita zvazvingoripo, ngoma ndiyo ndiyo, asi zvinhu zvakanaka izvozvo. Zvinoita kuti vanhu vashaye kuti zvino election yacho ichaenda kupi, ichangoramba iri zvazviripo kare. Izvi hazvina kunaka.
Asi semaonerenyu pane imwe mitemo here ingade kuvandudzwa kunze kwevamuri kutaura wekutepfenyura wekuzbc uku? Nekuti tiri kudzwa kagurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vachiti aiwa zvinhu zvese zvanaka, hapana chinhu chida kugadziriswa.
Hapana chakambonaka. Tine mitemo yakaita seiya inotaurwa ichinzi posa, Public Order and Security Act, inotaura nyaya yekuti vanhu vanofanira kunge vachidai vachidai kutoti vaite misangano, vanhu vakaungana pakati vanenge vaita mhosva kana vasina kukudza mapurisa vazodai. Tine mitemo inoenderana nezveinformation inonzi aipa iyai, Access to Information and Protection of Privacy Act yakaiswa muna 2002. Mitemo inokanganisa, inombunyikidza vanhu kuti vatadze kuita zvinhu zvavanofanira kuita. Hazvisi zvinhu zvakanaka izvozvo, dai zvagadziriswa. Ndo mitemo imwe iripo yekuti munoona pachirungu vanoti hanzi malow hanging fruits, vanoti hanzi kuona pamango, ukaona mango iri pasi unongononga nekuti iri padhuze. yekuti dai hurumende idai yanga ida kuti zvinhu zvifambe zvakanaka ka kungononga mango dziri pasi idzodzo motofamba nadzo asi havasi kuzviita zvinoita kuti vanhu vatange kufunga kuti tichingori panguva yava Mugabe tichingori panguva yanga iripo kare zvinhu zvisina kufamba zvakanaka hazvizi zvinhu zvakanaka izvozvo pamutemo
asi ka ivo vari kutivo zvimwe zvakawanda zvacho zvinenge zvinoda mari Dr. Magaisa nekudaro ndosaka vasiri kuzviita
munoona mwana wamai pakabviswa vamugabe hazvina kumboda mari vamugabe vakangobviswa nekuti nguva yavo yanga yakwana mauto akangomira akati aiwa nguva yakwana hazvina kumboda mari zvinhu zvinoda kuitwa izvi kaizvo hazvidi mari zvinongoda inonzi commitment zvinoda inonzi political will zvinongoda kuti vanhu vangoti honai zvinhu zvakadai ngazvigadziriswe kunyora chete hapana mari inodiwa kuti zvigadziriswe izvozvo izvo
nyanzvi munyaya dzezvemitemo Dr. Alex Magaisa vachitaura vari parunare vari muno muWashington DC. Vashandi vepamugodhi weShamva Gold Mine vanonzi vakatanga kuramwa mabasa nezuro vachinyunyuta nemashandiro avari kuita uye kusatambiriswa mihoro yavo kwemwedzi mina yadarika. Vashandi vari kuramwa mabasa ava avo vari pasi pekambani yezvicherwa yeMetalon vanoti zvimwe zvavari kuda kuti zvigadziriswe inyaya yekuti pasi pavanoshandira hapana mhepo yekufema yakanaka izvo zvinovaisa panjodzi huru. Studio 7 yakundikana kubata vakuru vemugodhi uyu asi munyori wesangano revashandi vemugodhi uyu vaPatrick Mugwambi vanoti vashandi vakazvipira kudzokera kumabasa avo kana zvichemo zvavo zvagadziriswa nechimbi chimbi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaMugwambi kuti tinzwe zvizhinji.
Zvechokwadi zvino hazvina kumira mushe kunoku zvinhu zvekenge zvagadzirika ndofunga pane almost 7 days takambenge tamira futi taita wiki rese nhau yanga iri yekuti panga paine problem yemari kubhadharwa kwevashandi papane backlog yanga yanyanyisa zvekuti vashandi vanga vachitambudzika kudya chaiko kuti aende kubasa redu handi kunozva basa redu nderesimba kuti vashandi panga paakunetsa nekuti vanga vasina kana chikafu chekuti vadzike vachidadya and also papaine problem yeventilation ndo yakaita kuti vanhu vabva vati no ndazvikanga zvagadziriswa izvozvo. Then pakauya MP vakabroka between vashandi nemanagement pakawirirana mari dzaifanira kuti dzibhadharwe kuti vashandi vashande mari idzodzo dzakabhadharwa dzimwe pakasara vakati wandei vasina kubhadharwa zvekunge zvatidwa futi neMetalon ndo mother mine yacho yakanga yatidza kuti ichakazviridza ichibhadhara dzimwe mari dzacho nekuti asini kuti ibhadhara inotopiwa mari neMetalon. Metalon ikanga yareceive all ikaprofesa then it pays after so Metalon yanga isi kubhadhara ndopanga pachiita proces saka yakaita undertake to pay ikatoita agreement kuti within 14 days from the 5th of March inenge yagadziriswa but hapana zvati zvafamba.
Saka vari kuramwa mabasa vashandi vepasi chete here kana kuti vashandi vese?
Vashandi vese ndo vakuramba but uko kuunderground section vanenge vakawanda vacho ndevepasi.
Saka kambani iri kuti chiine zvinyunyuto izvi?
Isusu tiri kuchema nekambani yedu Afnin but tiri kuzoonawo kuti iyo Afnin yacho iri kuitawo problem kuti haisi kubhadharwa neMetalon nekuti Metalon ndo kunoenda yedu voprocesa. Vakakanganisa pakuti papa imwe yavaiti revenue agreement nekuti vaiti each time pakanga patengeswa gold kureserve bank paibva pangoitwa garnish then Afnin yopiwa mari yayo zvese zvaifamba mushe until they stopped.
Vashandi vari pakuramwa mabasa izvozvi mungaisa uwandu hwavo panhamba chi?
Vashandi vese havasi kuenda kubasa uko tiri around 700 workers.
Saka muri kutarisira kudzoka kubasa zvaita sei?
Dai vaikwanisa kugadzirisa ventilation dai vaikwanisa kudzoka kubasa kana kuti vakagwanisa kugadzirisa ventilation vobhadhara vashandi bekuti problem iri kuitika Mr. Kandemiri ndeyekuti mining basa rinorema saka as we speak vashandi vamwe vakapedzera kubhadharwa muna December 27 end of December up to now you can understand kuti vari kutyei and they need to do that job. zvekuti tichingotarisirawo kuti maybe tikawana mari yedu wogadzirisa ventilation people will go back to work as soon as possible.
Avo vanga vari munyori wesangano revashandi vepamugodhi weShamba Gold Mine vaPatrick Mugwambi vachitaura vari parunare kuShamba kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makatevera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yePalestine vaMahmoud Abbas vakatuka miriri weAmerica muIsrael ambassador David Friedman vachiti mwana wembwa mushure mekunge vatsigira kutorwa neIsrael kwenzvimbo dzinonzi nePalestine dziri munyika iyi. Asi vachipindura vaFriedman vanoti vanoona sekuti vakatukwa nekuti ndevechitendero chechiJew. Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu mumbazi reUnited Nations vaZahid Rahad Al Hussein vashora zvikuru hurumende yeSyria nekutanga hondo munyika iyi, uye vakatiwo bazi reSecurity Council reUnited Nations rinofanira kutora matanho akasimba kuranga vose vari kutyora kodzero dzevanhu munyika iyi. MuSyria mave nehondo pakati pemarudzi yave nemakore manomwe ichirwiwa, uye zvasiya nyika iyi yapatsanuka patsanuka. Mumiriri weIreland muZimbabwe vaLiam McBurn vanoti pane mukana wakakura zvikuru wekuti nyika yavo ishande neZimbabwe munyaya dzekudyidzana. Vakataura mashoko aya vachishanyira imwe klinika yeRutope kumusiwa kuShamba kuMashonaland Central pamwe nechikwata checricket chekuIreland icho chiri muZimbabwe pari zvino. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paPretoria University kuSouth Africa Dr. Chikanai Masia kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinofunga kuti chatinofanira kucherechedza kuti kana tichiti Ireland iri kuwedzera rubatsiro, rubatsiro rwakaita sei uye ndo zviri kudiwa here nenyika yeZimbabwe panguva ino? Panguva ino Zimbabwe inoda iya yatingati investment, foreign direct investment and international aid yekumutsidzira maindustry, ndo zvairi kuda. Asi tikatarisa ambasada weIreland vaenda kunovhura kliniki ende tikatarisa kubva kumashure uku ma international community yagara yanga iri kuita focus on helping Zimbabwe kuma areas atinoti to target varombo, the poor and vulnerable ma communities. ibasa ravagara vachiita. But chasiyana panapa kuti hurumende yava Mugabe yakanga yagara anonzi Murungu isingade kuona. Asi iye zvino tinoona kuti yava Munangagwa hurumende iri kuda kutora every opportunity kuti iratidze kuti vakutora varungu, vakutora vekunze in a positive way.
Iyo nyika yeIreland haina here zvimwe zvakavanzika zvainoshuvira kutora mairi sezvinoitawo dzimwe nyika dzinosora dzouya dzoitawo mabhizimisi dzichibuda nezvimwewo zvazvinobuda nazvo?
Inogona kunga iine tarisiro asikazhinji manyika dzakaita sana Ireland dzinenge dziri nyika dzinoti dzine maobligations ekutarisa good governance across the world, kutarisa mahuman rights issues. Saka kana paine nyika dzinenge dzisingaiti zvakanaka muarea idzodzidzi dzana human rights, vanoda kuti vadzikurudzire kuti dzinge dzichiita zviri nani. But in terms of investment, Ireland haina nhoroondo yakanyanya kukura.
Vanga vachifamba nevakomana venyika yavo vecricket, zvingatibatsirawo here senyika kusimudzirawo zvetourism kana zvimwewo zvingaunza mari munyika?
Hongu, tingati semataurira andaita kuti Ireland chinangwa chayo munyika yeZimbabwe kubatsira vanotambura nevari pasituation yatingati vari vulnerable, ndosaka vaenda kumakliniki kuya kuya. Kuunza vakomana vecricket itori part of targeting varombo ivavo nevari vulnerable, nokuunza vanhu vanogona kuita inspiration kuvarombo vari mumacommunities, kuvana vaduku vachiri kukura mumacommunities. Kana vachiona vanhu vavanomboonawo patv, vachiona vanhu vanotamba cricket sport, vanova netarisiro mune ravangwana. Saka zvavaita izvi vakomana vecricket kuinda naambasada veIreland ingori part of the usual mission yekuita promote the poor, yekuita promote the vulnerable. Hapana chitsva chiri beyond mission yanga yagara iripo mukati nedevelopment aid yeIreland muZimbabwe.
Avo vanga vari Dr. Chikanai Masia vachitaura vari parunare kuPretoria University kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7.
I'ma give up anything you ask, I deliver. Bending backwards, building your dreams, hoping that you will love me your dreams. Chins wa chins, cha kai fa. Ya ya I, ya kone ta. Re ra ima, ne mu ka ta. Ino fu ma yo kuruma. Damn boy, am I a damn boy? Is this a fake romance? Boy,
nako kambo Achilles kubva kuna Amara Brown. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vovandudza mutemo wekuendesa upfumi kuvatema. Vana chiremba voenderera mberi nekuramwa mabasa mushure mekutadza kuwirirana negurukota rezveutano Dr. David Parrenyatwa mumusangano wavakaita nezuro. Vaongorori vesarudzo kubva kuEuropean Union votarisirwa kutanga misangano nhasi nevakuru vehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndichiti muswere zvakanaka vateereri, musakanganwe kutibatana 7 PM. Iko zvino ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.